Ngati ziri zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura. Asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi.
Bereki hama shamwari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare.
Nekuda kwekushumira kwataita murikidza nekuimba tichiri vadiki, patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari.
Zhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa, zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira. Uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko, matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvino machallenges atinawo akati wandei, mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda munezvemumhanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu, kukufollowai, vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Mr. Lamond Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota. Tinokutendai zvikuru.
Was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ngeinoti chero ndiri dhongi.
Now we Yeah.